Vanotevera mutambo wenhabvu vanoti mukombe wegore rino uyu watove munzira kuenda kumaruwa emhondorongedzi. Vanoti vari kuona pasina chimwe chikwata chinokwanisa kumisa Ngezi Platinum Stars, iyo iri pamusorosoro petafura yekasolaga Premier Soccer League Paris no. Chikwata ichi chiri kutungamira Highlanders nemapoints matanhatu, asi Highlanders iri kutamba mangwana muBaba Field Stadium neCranbourne Bullets. Paris no Ngezi ine mapoints makumi mashanu nemashanu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaSamuel Mutau vanoti zvikwata zvisina mukunubira hazvisi kutora mukombe uyu, asi kuti mukombe uri kuenda kuNgezi kana kuFC Platinum.
Mutambo wegore rino wePSL iri kunakidza chaizvo. Ndiri kuona zvangu ndaiti Dynamo dzinotora, but haNgezi Platinum ndiyo ichaenda nechimudzi. Muno Harare ndinoziva kuti pane umwe timu ichakwikwidzana kusvikira paNgezi Platinum neFC Platinum, asi Ngezi Platinum inotora gore rineri, definitely inotora.
Mutsigiri wenhabvu vatina chemuseti vanoti pari zvino veruzhinji ngavasanyeperane zvavo kuti ari kutora mukombe uyu ndiani kunze kweNgezi Platinum Stars. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapira seizvi: ZTC Kariba 2 FC Platinum 1, Blue Chips 0 Simba Bora 1. Mimwe mitambo yekasolaga Premier Soccer League inove nhabvu yepamusorosoro iri kumangwana apo Highlanders iri pamusha neCranbourne Bullets. Caps United iri muNational Sports Stadium zuva rimwe chetero wange iri kuenda kuchiredzi kunotamba neTriangle kuGibbon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.